Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri chivabvu 7/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Chanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mugodhi weNugget Mine kuMatabeleland South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange hazvo nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mepenyuro yeZBC inoti zvinotarisira kuti pansorei vanhu vana vanonzi vakafa nezuro mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kuMatobo kuMatabeleland South. Nepenyuro yeZBC inoti zvinotarisirwa kuti vamwe vanhu vaviri vangangofawo. Vashandi gumi nevaviri vanonzi vakavharirwa mumugodhi uyu uyo uri makilomita 30 kubva muBulawayo. Sachigaro veCivil Protection Department muzvare Standiwe Nguve vatsinhira nezvenjodzi iyi vachiti mitumbi mina yakabudiswa nezuro, asi nyanzvi dzezvemigodhi dziri kuongorora mamiriro akaita zvinhu vasati vadzikisa vanhu mumugodhi uyu kuedza kubatsira vakavharirwa. Studio 7 haina kukwanisa kubata vakuru veNugget Mine kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu tisati taenda pamhepo. Apo zvikoro zviri kuvhurwa nhasi munyika yose, rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichadzokera kumabasa asi dzisiri kuzonoshanda. Mutungamiriri wesangano iri vaObert Masaraure vanoti sesangano vatora danho iri senzira yekudzivirira nhengo dzavo kubva mukushungurudzwa nehurumende zvisina maturo kana vakazodzokera kuzvikoro. Vanoti nekuda kwekuoma kwezvinhu havasi vose varairidzi vachakwanisawo zvekare kudzokera kumabasa nhasi, sezvo vamwe vasati vawana mari dzekufambisa kana mari dzekubhadhara vana vavo vechikoro. VaMasaraure vanoti nhengo dzavo dziri kuda kuti dzitambiriswe madhora 500 emari yekuAmerica zvichikwira pamwedzi kuti dzikwanise kurarama. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandamiri weStudio 7.
Vadzidzisi vari mubato redu vachadzokera kuzvikoro kunonoga inhasi, basa hapana ravari kuita nenyaya yekuti mari yavari kutambira ishoma. Tine vazhinji vachiri kutambura kutsvaga mari dzemabhazi dzekudzokera kuzvikoro kwavo nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu. Asi tinovakurudzira vese vadzokera, asi kana vachinge vasvikapo vasava nebasa ravanoita kusvikira hurumende yawedzera mari yatibhadhara mari yedu mumaunited states dollars kana market equivalent.
Saka chii chingaita kuti mudzokere kubasa musinganoshanda?
Kudzokera kubasa tinoenda nenyaya yekuti hurumende yaada kuzvipa mbiri yekuvictimiza vanhu ichivadzimira masamisa masalari ichidzinga vamwe mabasa nekususpenda vamwe. Saka kungoenda kwatiri kuita kungoenda zvepamutemo kuti tisaite mamembers edu anovictimizwa. Asi kana vatisinga vabhadharwe mari kudai, hapana munhu achange achizokwanisa kuita basa. Kunyange kana paine vanoda kuita basa, kukwira kwaita zvinhu, hapana munhu angambokwanisa kushanda uchifunga kuti watadza kuendesa vana vako pache zvavo kuchikoro, watadza kutengera vana vako chikafu. Saka tiri panguva yakaoma, tiri panhu vanadzombe panguva yati kutambira mari yaless than 100 US nekukwira kwaita mareji apa kurarama kwedu. Kushida mari inosvika kuma 1000 US kana uri mhuri yevana vatatu.
Imari ya muri kutarisira kuti munge muchipiwa iyo iri mari yema US dollars.
Isi tunongo tu mari ya tesi tambira kusati kwa ni crisis ya currency. Patai tambira na average ya 500 US. Tika mbotanga kuwa na iyo yu poro equivalent pa market. Panu wano mbojika wano wano mbora rama. Isingati ino kuwa na zikuti tupungo ti ndosu ndangu ito wakuti munu watisha. Arara ni arise munu.
Pane urongwa werewe kuti mugare pasi nehurumende mutaurirane pane kuti mungotanga nekutora matano ekuramwa mabasa nezvimwe zvakadaro.
Takanyora magwaro akawanda pa World Panel tichikumbira Public Service Commission, Finance Ministry kuti vaone zvavanoita nenyaya yemuhoro wedu uyo wairodwa zvakanyanya nekupira kwemaprice asi pavasati vatidana kuti tigare pasi tione zvingaitwe kumberi.
Avo vanga vari mutungamiriri wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaOdbert Basaraure vari parunhare kuwedza naJonga Kandemiri weStudio 7.
Kwazwai muri Zimbabwe, ini ndini Maikove. Ndino koka ya kutimpinde mchirongwa chedu cheve chidiki. The Connection na Asmaneru na 8pm. Mchirongwa, Dr. Sanyaewe chidiki zana ni makumi matatu wakasungwa pakupera kwesvondo kuBulawayo. Vachipomerwa mhosva yokufara zvinopfurikidza mwero. Vamwe vanozama faro aya semavhuzu pati. Kumafaro aya vechidiki vanonzi vakutora mapiritsi asingabvumidzwe kunwa zvinodhakwa. Uye kuita zvepabonde vazhinji vavo vanonzi vanenge vasati vabvazera. Chii chinokonzeresa kuti vechidiki avo vaite zvemafaro anopfurikidza mwero? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panumber dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Bato reMDC inotungamirirwa nava Nelson Chamisa richaita Congress yaro kubva musi wa 24 kusvika musi wa 26 mwedzi uno. Pa Congress iyi ndipo panotarisirwa kusarudzwa vakuru vebato iri nevamwe vachabata zvinzvimbo zvakasiyana-siyana mubato. Asi dzimwe nhengo dzebato iri dzinoti hadzisi kufara nemafambisirwo akaitwa sarudzo nekudomwa kwenhengo dzestanding committee. Izvi zvinogona kukonzera mutauro kuCongress huru iri kuuya. Mutori wedu wenhau Arthur Chikoriwa anotarisa zvimwe zvinonzi zvakaitika pamaCongress ematunhu eMDC.
Zvichitevera kupetwa kwakaitwa maCongress ematunhu gumi nematatu eMDC, nhengo dzakawanda dzebato iri dzinoti maCongress adzo mazhinji akaitwa nenzira dzinotyora bumbiro rebato. Vane ruzivo nezvaiitika vanoti vanhu vasiri muutungamiri hwemawad branch nemadistrict vaibvumidzwa kuvhota kune mamwe matunhu, asi vanhu vakadai vachirambidzwa kuvhota mumamwe matunhu. Izvo zvaisiya paine mibvunzo yekuti matunhu makuru ane mabumbiro emutemo akasiyana here. Vakawanda vanoti havana kufara nekuvhoteswa pakati peusiku nguva yavanoti paitika tsotsi kuvhota kwenhengo dzisingabvumidzwe, uye kuchisidzirwa kwenhengo dzaifungidzirwa kuti dzaida kuti vachamisa vakwikwidzwe pachigaro chemutungamiri webato. Mumwe wevasiri kufara nezvaiitika izvi vaPatrick Musevenzo vekuKadoma mudunhu reMashonaland West vanoti mubato ravo mapindwa napongwe. VaMusevenzo vanoti sarudzo dzakaitirwa kuChinoi dzainge dzine kubirira kwakawanda kunosanganisira kuvhota kakawanda kwemunhu mumwe chete.
TeleCongress Chinoi tanga takatarisa kuti kunoitwa accreditation. First one of the Congress Chinoi, the first thing, accreditation yema delegates. Hakuna accreditation yema delegates yakaita se yakaitwa. Vanhu vaivhota rutatu rutatu ende takatokonfirma leadership. Vachibaya takavataurira papa stage. Vachikomishi takavataurira kuti honai vanhu varikuvhota kaviri kaviri katatu katatu, but vakamisa election just for a while vakakondinya. Chakatoti vakondinya ndakachishaya kuti chii wezo vanhu vakanga vaita se panga pavonekwa paiko zvisizvo election yaifanira kumiswa.
Zvekuti munhu mumwe chete aivhota kakawanda zvinonzi zvaiitikawo kuHarare sekutaura kweimwe nhengo yeMDC vaBernard Rujeko.
Ndakabata vanhu vakaokanda matenteni
izvi zvinonzi zvakaitikawo kuBulawayo uko amai Benilda Moyo vanoti vanhu vaidzokorora kuvhota.
Munhu ari kuba ballot rachiya pesen ari kukanda spika 10.
Nengo yekuchegutu vaBoaz Geshe vanotiwo sarudzo dzakaitwa dzainge dziine chitsotsi apo vanhu vaibvumirwa kudzokorora kuvhota.
Ndezve chitsotsi, because vanhu vari kudzokerera vadzokerera. Hazvisi straight pachena. Sekuziva kwedu izvi, chifounda MDC. MDC takaifounda ichichitotsvaga vanhu remusangano. But iko zvino, vanhu vari kungotonhongwa uko, vanongonzi ava ndeve sanyati.
Vamusevenzo vanoti bato ravo rarasa gwara raive nemutungamiri webato iri wekutanga Mushakabvu Morgan Tsvangirai sezvo nhengo dzakawanda dzave kushandisa mari kuti dzipinde muzvigaro zvepamusoro.
Chinhu chihombe chiri kunetsa chekuti musangano wedu isusu weMDC ka uri kurasa gwara. Because look here, musangano uchitanga kuitwa 1999 mukuru wepati yedu Morgan Tsvangirai vaita kuti musangano uyu is a pro poor. Propo kuti wanga uri musangano warombo asi ungatasaira zvinhu auchazi musangano warombo wawe wapfumi ungave une capacity kana usina cash haupinde se haupindi kune munhu anenge asina capacity ari kune rimwe slate rudiwa nevanhu anongopinda bozo pamba chishandiswa chi panenge vachishandiswa mari.
Kumasvingo kwakaita mutauro zvakare mushure mekunge vatongai matutu varambidzwa kukwikwidza nemurongo wemusangano vaAmos Chibaya vachinzi havakodzere. Asi vamwe vanoti vamwe vakadzoka mubato panguva imwe chete navamatutu vapo madzore vakabvumidzwa kukwikwidza muHarare vakakunda musarudzo yemirongi wemusangano. Vamwe vakanga vaenda navabiti apo vakaomba People's Democratic Party vairambidzwa kukwikwidza musarudzo dzematunhu madiki vachinzi havakodzere. Asi ivo vabiti mbune nevamwe vavo vanoti vaJacob Mafume navasettlement Chikwinya vakabvumidzwa kukwikwidza zvigaro zvemuNational Standing Committee musarudzo dzichaitwa paCongress huru mwedzi uno kuGweru. Ndakamirira Studio 7 muChinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mubepa naure Newsday munenyaya inoti vaEmerson Mnangagwa vari kuedza kukwezva vaNelson Chamisa kuti vaite hurukuro dzingabatsira kugadzirisa nyaya dzehupfumi munyika. Mubepa naure Herald munenyaya pamusoro peZimbabwe National Road Administration kana kuti ZINARA iyo inonzi yange ichibhadhara vakuru vaviri kwegore rese pamusoro pekushandisa zviuru zvisere zvemadhora ekuAmerica kuti vagadzirwe bvudzi ravo. MuChronicle mune nyaya yemagweta amuzvare Henrietta Chauke uyo akaendesa kumatare ezimhosva nhengo yeparamende yemberengwa North vatafanana zvou achivapomera mhosva yokuchikora chivimbiso chekuvaroora uye kuvapedzera nguva yavo mushure mokuvabvisa umandara. Muzvare Henrietta Chauke anoda kubhadharwa $30,000. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Siko watepenyu we Studio 7 haya watinoti narobasa nichitoti hangu nedzoi kunava gutwa ndotovati nedzoi sevafirwa nekuda kwemashoko avo ekuti hanzi asingadi kupinda munhaurirano vanongorega vanoti haivhiiwi vachatongoona ichivhiiwa kubva rinhiko iye akatadzikwa newacho yari kuti anotungamira nyika akatadza kuivhiya kozvino varingodedzwa kuti pamwe ingabvuma hakunazve iri kutongodanerwe chete 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 kana asina kupinda mutunhaurano twavo idzo tokupenga ito hapana kwatinosvika hapana kana saka hangavamboita stedi ngavaite stedi hapana zvavari kutiitira kunzwa kutoti Nero apinda ndopachafamba zvinhu ndatenda.
Makadiko vashamari veStudio 7 nokutendai minhau dzenyu dzamunotipa dzisina kwadzakarerekera. Nokutendai vashamari vose muri kuita basa nemazvo. Isini tinorwadziwa nehurumende yedu iri kutungamira nyika yedu. Ikati promisira mabusiness akawanda kuti akagumira mukutaura. Ikati promisira Kenani yeZimbabwe kuti zvinongo wangogumira kutaura. Kuhu utungamira upenjeni uyu asi kunzwa vanhu vachipenjeni navamwe vashandi vehurumende. Kavachipenjeniwavo vachibvawo pazvigaro paiswawo vachidiki vakakodzera vachinofungwa dzichifresh. Ivongodya penjeni zvavo vakagara pasi zvisina zvinonetsa. Vataoradziwa chingwa chiri kukwira zuva nezuva. Madhata ari kukwira zvangova zvokutungamidza Mwari kuti vationewo nyika yedu yeZimbabwe. Tiri kuno kunze kwenyika isu takararama kutiza nyika yedu. Ngazvoda Mwari nijojora dora ndodanwa naro kumunhu kana kuti junior boss mutengera kuri kuno South Africa Pretoria tatinda.
Munofara here pastudio 7 Buriseyo zuvara nhasi? Isu tinofara tiripo pajoni apa kunakidzwa nefenyuro tichida kubetserawo avo vari kutaura kuti kusouth Africa data arireba 1 cent kuLesotho 2 cent. Kune mari nzvimbo idzodzo vashandi vari kutambira mari. Saka wakada kuzviita kuZimbabwe hazvibatsire because kuZimbabwe kwacho wakagara hakuna mari yacho yanga iripo yacho yango wasati watokwidza yanga ichitonetsa kuwana. 1-2 toenda kuna vaguta MDCT yakupeyo izvo zvavari kutaura tichichavhiika tichazovabvunza futi mubvunzo. Ngawangoratidzi ngawangonakirwe nekudya kana zvavanodyiswa kuseta usiku ukoko pamwe maepo kana tichii hatizivi. Ngawanakirwe nezvizvo mafiles avo akawanda zvinhu zvavari kutaura takareba. Mafiles akazara zero because nawo hwana kana vanovatevzera. Ndosaka vamunangagwa kati ndikuda misangano yakaluza. Iwo ari kuenda ikokuna kuti vakaluza achamisa havaendiko nekuti vakaluza asi tati Zimbabwe inoti chamisa. Ende ngavasiyane nesystemu yekuramba vachitiudza kuti ngatibatanei pamwe chete tiite chinhu chimwe chete. Hatina kusarudza mutungamiriri kuti tizobatane naye. Takasarudza mutungamiriri kuti atitungamirire atibetserewo atinakisire Zimbabwe. Ngavatinakisire iwo ndo vakazviti nyanzvi pakutonga nyika. Ngavatonge handiwakati ticharamba tichingotonga vamwe vachiukura. Saka ngavatonge tione kutonga kwavo.
Makadi henyu pastudio 7 nevateereri vese vestudio 7. Ini ndiri kutaurawo ndiri kuSouth Africa. Ndiri kuda hangu kutenda chaizvo kuti purezidendi vagona vaenda havo kumusangano wenyanga dzenzou. Zvakanaka chaizvo tinozvitenda. Asi taizokumbirawo kuti kana vazobva ikokoko vakazotengesa nyanga dzenzou idzodzo tizoonawo zvinenge zvazoitwa nemari dzacho idzodzo. Nokuti kazhinji kacho vanogona kufambira bhizinesi ravo dzenyanga dzenzou dzenyika asi vasingazoiti zvinoita kuti nyika ibudirire nenyaya iyoyo. Zvakangofanana nemadiamonds izvozvizvi akangozara madiamonds asi hapana zvaakaita. Saka ameno totenda dzano dzaswera nebenzi.
Ndinokutendai vana mukoma Jonga kandemire mese nana tete Black Seeds Jeremiah nebasa ramunobata pastudio 7 rakanaka kwazvo nokutiudza nyaya kana kuti nhau dzisina manyepo mukati muchitaura dokwa dokwa yezviri kuitika chaizvo chaizvo mukati menyika yedu yeZimbabwe yadai kuondongwa nemahaina kana kuti mapere vana munangagwa avo. Saka tinokutendai kuti murambe makati panyu nyaya dzakanaka saizvozvo murambe Mwari akutungamirirei murambe muchiita basa iroro rakanaka chaizvo nokuti nyaya dzamunotipa inyaya dzechokwadi dzemandorokwati dzezvinoitika. Ivo vanovanza chokwadi asi chokwadi tichichiona chichitoitika ivo kana vakutaura havachitauri sezvazviri. Saka tinokutendai rambai makadaro Mwari ave nemu akutungamirirei chaizvo. Tinokuti muwedzerwe mazuva okurarama muri mugere munyika iyoyi America.
Ini ndinoitwa Emmanuel Mubebe anobva kuChipinge zvinhu South Africa. Ndiri kuda kukurumbidza hurumende kuti ikurumidze kuti kugadzire mutemo uyo wekuti vabereki tiwo nekuti tishandidzane pamwana because vanamai vakatikanga tarambana vanamai vane ndine vana vaona isusu toshaya kana simba kuti tiwe nemwana weyo. Ndine mudzimai wandakasiyana naye mwana Saka ndasene naeno kuti ayano kukona na pataka ita saka wabiriki wemudzimai parukuramba ni mwana wangu. Saka parukuramba ni mwana wangu izi ini ndiru kumbacha yako chako yutu na sinu yutu ndiru wazama ndiru kumbacha kana ndiru nganga mbu wa nipo di nipo tandara na emo yu parukuramba na saka which means ndiru ngini sine power kana anything asini kende sisi yunu wana kwa jiegashira everything wana kwa jiswida asikuti ndiri mwana mbu ya mbu tandara kumbacha kwa babu mimo nukumbira mwanti play do day yangu pa 27 please because inye ya kutu ndiru wazama yu sengkari huji mwana ukure izi ngozi baba wakwaro kwa hindi mwana ngeji luku yu kumbacha sana ngejira mtuta yu kumbacha angitu kutu shuru kutu wa kupak pake saka ndo kumbira mplei odi angi yutu emano mbebe u emano mbebe anofu kuchipinga watuzu kamoa kafundu pumbasungo primary school please 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 saka ndo kumbira hurume ndi itu kurumizo ugaziri mtemo please saka shuru yutu ndu wa zesu kaya kwenye kufunga tutu uchie machewe kutu uchie machewe uchie kumoa
Abo vange vari vatereri ve Studio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko ndeavo asinei nechekuita ne Studio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaimbova gwetara vaDonald Trump vaMichael Cohen nezuro vakatangidza kupika makore matatu mujere. VaCohen vakawanikwa vaine mhosva yokubatsira kubhadhara vanhukadzi vaviri mari yekuti vasataura nezveushamwari hwavo navaTrump mazuva esarudzo ya2016. Hurumende yeAmerica yaendesa zvikepe nendege zvehondo kudunhu reMiddle East kuri kuyambira Iran kuti isarwisa mauto eAmerica kana madzisawira ayo mudunhu iri. Vanoona nezvekudzidzana kweAmerica nedzimwe nyika vaMike Pompeo pamwe chete nevakuru vemauto vanoti zvekuendesa zvikepe nendege zvehondo mudunhu iri zvakarongwa kare. Makaterera ku Studio 7 anemi mchurongwa tanono kawande ndiri mu Washington DC. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika mu America. Hurumende yeAmerica inoti ichapa vanhu vanoita zviuru makumi matatu 30,000 mvumo yekushanda kwechinguva chipfupi kana kuti mavhiza anopera muna gunyana gore rino. Mavhiza aya anopiwa vanoshanda muzvikepe zvokubata hove pamapurazi vanotema miti nevanoshanda mumahotera. Mabasa aya anonzi haadiwi nezvizvarwa zveAmerica. Mavhiza aya ayo anozikanwa nezitari kuti H-22B anopiwa avo vakambopiwa vakamboshanda muAmerica. Kunonzi kusimba kwakaita nyaya dzehupfumi muAmerica kunokonzera kushaikwa kwevashandi vangada kuita mabasa aya.
Yeah.
Vanhu vatema kubva kuna Thomas Mukanya Mapfumo. Sezvo nguva yadi yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Mugodhi weNugget Mine kuMatepeleland and South nezuro wakadhirika pakafa vanhu vana. Rimwe sangano revarairidzi rinoti kunyange haro nhengo dzaro dzichidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro nhasi, varairidzi havasi kuzoshanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosera zvakanaka.
Só com isso que